pa studio vanamukoma jonga vanamukoma jonga muri sei nebasa renyaya vaisinofara chaizvo renhepfenyuro dzamunoti pakurura dzechokwadi idzi vana vezimbabwe ndinoti muri sei kwese kwamuri ikoko vakomana pazimbabwe pakaoma vakomana pazimbabwe pakaoma nyika yezimbabwe yakangosikigwa vamwe vanhu vashoma vasingakwani chanza chababa vakomana zvakaoma vakomana zvoitika muzimbabwe umu ukaona munhu umwe chete chako chaiko achitemanisa misoro yevanhu mamiriyoni ari muzimbabwe umu zvakaoma vakomana zvakaoma zvinoitika muzimbabwe umu kana umbavha hungoita sekuti kwai kuparidza shoko ramwari kana kuti kunamata mwari konaimi dai zvaidembwo hapana aizova murombo here pane vaizova murombo here vakomana muzimbabwe vanhu vanozvitamburira umu vanozvitamburira kuhwisa urombo chaiko chaiko ivapfana vezano ava vasingaindi kotsvaka mabasa vanongoswera vachingotevera nendari mimisha uku vapfana munoda kurohwa ini munohwisa tsitsi chaizvo chaizvo
studio makadi zvenyu mastudio 7 uko vashamarari vanopa zvese zvakasiyana siyana munyika pane chirongwa chamaimbotaura vanhu vestudio 7 kuti tichange tichiita pawekendi chamaititipe matitles ataifungidzira pakuti chinganzi chirongwa ichi ndechei makaitochishofa here makachisa mumashelfu here mukaita sei hatichazivi kuti muchazochiwisa here chirongwa chiya kana kuti hamuchichauyi chakaperera kupi chirongwa chamaiti chinenge chaitwa chemadzimai here pawekendi apa zvakanyangarikira pai
alo pastudio 7 murisei kuuyo anonzi damba uyo sei achitaura kwasina kuswera anotaura kuti anzi vanhu vetriplec ndovauya kuzotirwisa tiri pamusangano iwo wambopinda sei muhofisi macho handitozopinda muhofisi mano mushure menguva utorwisa vanhu vetriplec saka inoti hanzi isusu hatina kuhaya marori iwo marori atooneka achiubva nevanhu vemdc vachirwisa vanhu vetriplec bcause muhofisi angakahodwa nevanhu vetriplec saka damba uyo airo damba chairo hapana zvozikamwa hapana kana wa
muri sei studio 7 inini ndaida zvangu kuti avo gogo vecitizens kuti munhu mukuru zveshuwa anga atsigira kuti more blessing asavigwa ko isu vana vadiki tozoita sei muri kutoshungurudza mweya wamwari more blessing aifanira kudai akatoigwa kare akandozorora raiti handipopi pane point yangu ndiroda zvangu kutaura nepamusoro pesouth africa kuti mamembers ari pafrandapo vezanu redzai kuti mutaure nesouth africa kuti isiyane nezvainoda kuita zvekuda kubata putini kana achinge asvika kucape town uku ndozozoona iri pakaomesa stereki chinotsva chepasudhani vakabata putini kucape town uku
pastudio 7 apo zviri kuitika mumatare zvinorwadza onai zviri kuitwa ngari vhumi varume ngatisapfuurira nokudemonstrata kana kurwisana navanhu ona izvezvi izvi vakanangana nevanhu vari mutriplec vari muzvigarwa wangobatwa chete anovharirwa for 2 years 3 years wobva ataura kuti haachakondesti kana kuwanikwa achiite rimwe basa rokuti asarudzwe navanhu kuti vaende muhurumende saka ngatizvichenjerere hama dzinodikanwa kana tichida kuyambuka gungwa dzvuku iro kai ngatiite vanhu vanoshanda namwari vanoziva namwari somutungamiriri wedu vachamisa ndatenda hama dzinodiwa pastudio 7
muri sei studio 7 inini ndaida zvangu kuti avo gogo vecitizens kuti munhu mukuru zveshuwa anga atsigira kuti more blessing asavigwa ko isu vana vadiki tozoita sei muri kutoshungurudza mweya wamwari more blessing aifanira kudai akatoigwa kare akandozorora raiti handipopi pane point yangu ndiroda zvangu kutaura nepamusoro pesouth africa kuti mamembers ari pafrandapo vezanu redzai kuti mutaure nesouth africa kuti isiyane nezvainoda kuita zvekuda kubata putini kana achinge asvika kucape town uku ndozozoona iri pakaomesa stereki chinotsva chepasudhani vakabata putini kucape town uku